manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Ndana zakara manero anasi kuri musi wechishanu ndira 28, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kuvatu kwedu kuvati 4 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muwadhi 4 kumasvingo. Vashandi vemumabhanga voramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti haana chaachatenga nekudaro vanoda kuti vatambiriswe nemari yekuAmerica. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare renomination court ravhura zvakare nhasi kuitira kuti ritambire mazita evanhu vachakwikwidza munzvimbo nhanhatu dzedare renational assembly idzo dzaive dzambonzi hadziitwe sarudzo dzemabai elections. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Dare renomination court ratambira mazita evanhu vachakwikwidza mumatunhu matanhatu akambenge anzi nedare repamusoro haasi kuitwa sarudzo. Matunhu aya anoti Harare East uko kwaive navatenda ibiti, Kambuzuma kwaive nava Williams Madzimure, Kumbizo kwaive nava settlement Chikwinya, Ngulumane kwaive nava Kutsakapulu, Pumula kwaive nava Sichelisile Mahlangu, Nekumtasa South kwaive nava Regai Tsunga. Vachitaura mushure mekuisa mapepa avo vamadzimure avo vaisa mapepa pasi pebato idzvare Citizens Coalition for Change vaudza Studio 7 kuti vari kutarisira kukunda zvine mutsindo kuKambuzuma vachiti vanhu vekunzvimbo iyi vanoziva ivo uye vanoteerera zvichemo zvevanhu.
Hava mukufarawo vari kungoperekedza vanhu vekambuzuma vanoziva mutungamiri hwavo, vanoziva munhu avagara naye, vanoziva munhu anovanzwa kana vachinge vataura, vanoziva munhu wavanoziva kuti kungofona kuti ndiri pano pane chinoda kuitwa ende chinobva chaitwa.
Mutevedzeri wemutauriri weCitizens Coalition for Change vaGift Ostalo Siziva vati nhengo dzavo dzese dziri nhanhatu dzakwanisa kuisa mapepa adzo. Vafunga ichiposi avo vaisawo mapepa avo vachida kumirira Kambuzuma pasi pebato reMDC Alliance vati vari kutarisirawo kukunda zvine mutsindo vachiti bato ravo ndiro bato guru rinopikisa.
Ndakamirira bato redu MDC Alliance rinova bato hombe chaizvo, ndofunga tesekorisi yapano endi hatina kana mubvunzo kuti tinohwina here. Beyond question shall we.
SANPF ichange ichimirirwawo navaOscar Nyamukonoro kuKambuzuma avo vati vari kutarisirawo kukunda. VaNyamukonoro vati musha weKambuzuma wanga waparara vachiti vatungamiriri vange variko kubva kumapata anopikisa vaikonewa basa.
Ndingati semusangano wedu weZANPF tine maprograms agara aripo akawanda especially tichitarisa kuti position dzeKambuzuma yanga ine nguva zvakanyanya iri kumashure kubudikidza kweopposition vasina chavakwanisa kutiitira kumusha medu. So isu semusangano tiri kuti aiwa tauya kuti tinge tichigadzirisa pese panga pachikanganiswa tichiona kuti musha waparara nekuda kweMDC.
Mutauriri weUnited Zimbabwe Alliance vatatenda Ishe Mukuru Dlovu vatiwo bato ravo raisa mapepa avagarikai mulambo avo vachakwikwidza kuHarare East.
Harare East tinagarika kutongai mulambo atisi kutarisira kutonga chete tiri kutokunga chikonzero tichinokunga tiri kupinda sebato riri kumiririra zvido zvevanhu
vamwe vaisa mapepa avo kukwikwiza Harare East ndivabiti uye wamai Mavis Gumbo vachange vachimirira ZANU-PF muzvare Precious Nyaradzo Musaruru wave Labour Economists and African Democrats nava Christopher Love Mombanga veMDC Alliance. Zimbabwe Electoral Commission yati munhu mumwe chete kuHarare East nemumwe chete kuKambuzuma varambirwa mapepa avo. Kudunhu reMidlands vanhu vashanu ndovabudirira kuisa mapepa avo ekuzokwikwidza musarudzo dzemabai elections. Sachigaro weZimbabwe Election Support Network uye vari gweta vaAndrew Makoni vati kupa mitengo yakasiyana-siyana kwakaitwa nedare High Court kunopa kuti vanhu varase tariro nematare.
Mitongo miviri yakasiyana iyi inokonzera kuti pasava nekugadzikana munyika uye zvakare inoita kuti voruzhinji varase chivimbo nematare edu edzimhosva.
VaMakoni vatiwo nguva yapiwa vanhu kuti vagadzire mapepa avo yanga iri shoma zvakanyanya.
Tikatarisa nguva yacho yapuwa kuna wanda kukwidza apo yangopuwa less than 24 hours notice chaiyo kuti vagadzire mapepa avo vakwanise kunge vachimafaira kuna Nation Court inova nguva duku duku chaizvo isingabvumirwe nemutemo.
Kune dzimwe nzvimbo dziri kuitwa mabai elections muna kurume Nomination Court yakatambira mazita evanhu ava musi wa 26 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Bato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC nhasi radaidza nhengo dzaro mbiri kuHarare idzo dzakaisa mapepa adzo kuti dzimirire bato iri dzose muward 4 kumasvingo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iye.
Vaviri ava vadaidzwa pamwe chete nerekomiti yebato iri mumasvingo inotungamirwa naSachigaro Senate Mishek Marava. Komiti iyi iri kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa nemazvo pakunyoresa vanhu vanofanira kumirira bato iri musarudzo dzemuna kurume. Nhengo mbiri dzebato iri vaAlec Tabe naAmai Tokozile Muchuchuti vakabudirira kuisa mapepa avo ekumirira CCC muward 4 izvo zvakonzera mutauro mubato iri. Mumwe wevaviri ava vatabe vaudza Studio 7 kuti vari munzira kuenda kuHarare kwavakadanwa nevakuru vavo kuitira kuti nyaya iyi igadziriswe. Studio 7 inakwanisa kunzwa kuna Mani Chuchuti kuti vaenda kumusangano uyu here nekuti nharembozha yavo yanga yakadzimwa. Marava vati vanga vari kuHarare kumusangano uyu asi varava kuti pazvizere. Munyori anoona nezvesarudzo muCCC munyika vaIan Makone vabvuma kuti vari kuita musangano wekugadzira nyaya iyi vachiti vachazoti pazvizere kana vapedza.
No, we're still working here. We're working on it. It's very positive. We're working on it.
Izvi zvinoitika apo vamakone nemutauri webato ravo munyika muzvare Fadzai Mahire vakaita musangano nevatori venhau nezuro muHarare apo vakati nyaya yemasvingo yagadziriswa asi iyo isati. Hatina kukwanisa kunzwa kuna muzvare Mahire sezvo nhare yavo yanga ichinetsa kubata. Mutevedzeri wavo vaGift Ostalo Siziva vati havasati vane zvizere panyaya iyi vachiti tibate vamakoni avo vati vachatipa zvizere kana vapedza kugadzira nyaya yavo. Mumwe mutsigiri webato iri mumasvingo muzvare Chiedza Gombo vati zvakaitika zvinogona kutyisa bato ravo richinzi harina kurongeka.
Isu sevatsigiri veCitizen Coalition for Change hatisi kufara nezvakaitika kubati kwedu kuward 4 kuti pane macandidates 2 tinoona kuti hapana musiyano nezvakagara zvichiitika kuMDC. Izvi zvichaita kuti tigodyiwa nemamwe mapato. Saka zvakaitika izvi isu hatisi kufara nazvo. Isu tinopa mhosva yakanyanya kuvatungamiriri nekuti vanofanirawo kuita zvinhu zvakarongeka. Tobva taona kuti pava nemusiyano iri bato rava kushanda zvakanaka ririka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzinoti dambudziko harisi pavanhu vakanyoresa kukwidza muward iyi asi kuti vanhu vakasayina mapepa avo ekuti vaendeswe kudare renomination court ndo vakatadza kuita basa ravo nemazvo. Bato reCCC rine chimwe chiitiko chakadai kuBulawayo chinofanira kugadziriswa. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.
Vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKonstantino Chiwenga vanyevenutsa mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu munguva ino yeCOVID-19 kana kuti lockdown wakanga wadzikwa masvondo maviri adarika. Muchiziviso chaburitswa nhasi nevakafano bata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira, vaChiwenga vati zvikoro zvave kuzovhurwa musi wa7 kukadzi, vachiti vatora danho iri nekuona kuderera kuri kuramba kuchiita uwandu hwevanhu vari kubatwa pamwe nekufa neCOVID-19. Vashandirwi vanziwo vave kukwanisa kudzokera kumahofisi avo, asi vachiramba vachitevedzera matanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19 akaita sekusiya mikaha, uyewo kuramba vachikurudzira vashandi vavo pamwe nemakastoma avo kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri. Nguva dzinorambidzwa vanhu kufamba-famba dzaendeswa kubva pakati peusiku kusvika na5:30 dzemangwanani zuva rinotevera. Vemahotera nenzvimbo dzekudyira vanziwo vavhure kubva nenguva dza8 mangwanani kusvika nenguva dza10 usiku, uye vachibvumidza vanhu vakabayiwa nhomba chete kuti vadyiremo. Vose vachapinda munyika vanonzi vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vavhenekwa pachishandiswa michina yePCR, uye vaine magwaro anoratidza kuti vavhenekwa maawa 40 asati adarika. Vanenge vasina umbo uhu vanonzi havasi kuzobvumidzwa kupinda muZimbabwe. Mutemo waimanikidza vanhu kumbogara kwavo voga kana kuti quarantine unonziwo wabviswa. Hurumende iri kukurudzira kuti vanhu varambe vachipfeka mamaski pavanenge vari paruzhinji nemumabhazi, uye veruzhinji vanokodzera kubayiwa nhomba vari kukurudzirwa kuti vaite izvi. Zvichakadaro, bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose, uye vamwe vanhu zana rine 53 kana kuti 153 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane 24 kana kuti 5,324, ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru 220,025 nevatanhatu kana kuti 229,096. Kusvika pakupera kwezuva nezuro, vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vava 4,000,000 ane zviuru 250,056 zvine 94,059 kana kuti 4,256,799. Vakanga vabayiwa nhomba dzose mbiri vakanga vava 3,000,000 ane zviuru 250,055 kana kuti 3,285,805. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vava zviuru 46,066 kana kuti 48,966. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru, apo hurumende ichazivisa zvayaiwana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Vashandi vemumabhanga vanonzi vave kuramba mihoro iri mumadhora emunyika vachiti mari iyi haina chaichatenga sezvo zvinhu zvizhinji munyika zvave kutengeswa nemari yekuAmerica. Mutungamiri wesangano revashandi vemumabhanga reZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda Mutemi vanoti vashandi vemumabhanga vari kuda kuti mihoro yavo idzoserwe pamari dzavaitambira muna 2018, apo mushandi wepasi aitambira madhora $500 kana kuti $900 yemari yekuAmerica pamwedzi. Vamutemi vanoti vashandirwi vari kuda kuramba vakamira nechisungo chakaitwa muna 2011 chekuti mihoro inowedzerwa chete pachishandiswa inflation yegore rinenge richangobva kupera, icho vanoti achichabatsira pachitariswa mamiriro aita nyaya dzeupfumi. Studio 7 yaedza kubata mutungamiri wesangano revashandirwi reBank Employers Association of Zimbabwe vaSimba Makombera, asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Asi vamutemi vanoti vashandi vacharatidzira kumabhanga akasiyana-siyana kusvika zvichemo zvavo zvanzwikwa.
Ndinoda kutanga nekukutendai vakandimiri nekutipa mukana uno wekutaura nemi. Ichokwadi chekuti vashandi vemumabhengi vari kunyunyuta zvikuru nemari yavari kutambiriswa yemaRTGS nevashandiri vavo. Ichokwadi kuti mabhanga muZimbabwe havachatambirisi vashandi vavo mari inokwana, asi mabhengi iwayo ari kuita mari iyo yema US dollars yacho, nokuti vashandi ndivo vari kuigadzira, vari kuitambira vachicharja ma US dollars mune basa ravanenge vachiita. Chimwe chiri kunyanyorwadzawo zvakare nechekuti iyo vakuru vemabhengi vacho vari kuzvitambisa mari yekuAmerica, asi havasi kutarisa vashandi vepasi.
Mati masvitsa here chikumbiro chenyu chekuti vashandi vatambiriswe nemari yekunze kune vashandiro?
Chikumbiro chekuti vashandi vemumabhanga vatange kutambiriswa nemari yekunze yekuAmerica takachisvitsa kuvashandirwi gore rakapera muna 2021. Asi takapedza gore rese tichingokakavadzana ivo vachiti havana mari, uye vachiti tine chibvumirano chatakaita makore apfuura chakaitwa muna 2011 chavari kunguramba vakatsikirira kuti aiwa tinobhadharira nemari inflation ya December. Saka naizvozvo gore rakapera muna 2021 hapana chatakabvumirana, ende nyaya iyoyo yaapamberi peministry of labor. So gore rino tiri kuti hatisi kuramba tichingokumbira, uyezve hatisi kuda kuramba tichingokakavadzana navo. Saka tichaita zvese zvatinogona kuti tishandise matano kuti tinge tichiwana mari iyoyi.
Ndeyapi matano angatarisira kutorwa nevashandi panyaya iyoyi vamutemi?
Gore rino ra 2022 tiri kuti sevashandi vemumabhengi tatambura zvakwana hatichada kuramba tichishandiswa senhapwa vashandirwi vemabhengi vachiramba kubhadhara mari inokwana. Naizvozvo kana kutaurirana takagara patafura kwaramba, tichatora hondo yedu kuenda kumabhengi akasiyana-siyana tichinyunyuta tichiratidzira ikoko. Tichatevera vashandirwi vemabhengi kunzvimbo dzavanogara, avo vanozviti vanonamata tichavatevera kumachechi avanonamatira, avo vanonwa doro tichavatevera kumabhawa kwavanonwira, avo vanotamba gofu tichavatevera kwavanotambira gofu kusvika vaona chiedza. Ndozvatichaita gore ino ra 2022 tiri kuti satambura zvakwana.
Mutungamiri weZimbabwe Banks and Allied Workers Union vatawanda mutemi vachitaura neStudio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguye kuti tingotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemumalawi vati vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa uye vamwe vanhu vanodarika zana vakakuvara mumatunhu gumi nemashanu zvichitevera kunaisa kwemvura kwenguva inodarika svondo rimwe chete. Mvura iyi yakonzera mafashamu. Mukuru anoona nezvekubatsira vanhu munguva dzetsaona Vacharles Karemba vakaudza vatori venhau nezuro kuti vanhu vemumatunhu aya vanoda rubatsiro rwechikafu. Gurukota rezvekunze kweRussia vaSergei Lavrov vanoti hurumende yeAmerica yakakundikana kutarisa zvakadzama zvinyunyuto zveRussia pamusoro peUkraine mugwaro rayo rakapiwa Russia nemusi wechitatu, asi vati mukana wekutaurirana uchiripo kuitira kudzikisa kusawirirana kuripo pakati peAmerica neRussia zvichitevera kuzadza kuri kuita Russia mauto ayo pamugano weUkraine neRussia. Sangano rinomirira vanhu vanotengesa mumisika nemumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET rinoti nhengo dzaro dzava kushandisa umhizha hwenharembozha kudzidza pamusoro pekuvhota. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vati vakagadzirisa mobile application iyi iyo yave kutoshanda senzira yekudzidzisa nhengo dzavo nezvesarudzo. VaWadzai vati vanoshandisa application iyi vanowana ruzivo rwekuziva zvinodiwa pakunyoresa kuvhota, nzvimbo dzinonyoreswa vanhu nezvimwe zvine chekuita nesarudzo.
Mobile application iyi takaigadzira isu seboka reVSET takana tasangana nechirongwa chokudzidzisa mamembers edu nezvesarudzo. Inotipa information yakawanda kusanganisira kuti munhu kana kuda kuregister zvii zvinodiwa, kusanganisira kuti kana kuda kuregister kuprovinsi kwauri unoenda kupi, nyaya dzenomination court, nyaya dzekuti kana paita makakatano musarudzo zvii zvinoitwa kuti makakatano aya agadziriswe nezvimwe zvakawanda.
Vawadzai vati chinodiwa kungova nenhare mbozha kuitira kuti munhu aisirwe application iyi iyo inoshanda pasina masaisai.
Vari mu informal sector vanorarama nokutengesa, tichiti wane information iyoyo ruzivo pa application iyoyi. Application iyi inokwanisa kushandisiwa chero usina data, chaunongoda kungokwanisa kuti unge une phone inokwanisa kunge ichienderana nokutora application yacho.
Imwe nengo yeviset vajabulani mbofu vati mobile application iri kuvabatsira zvikuru neruzivo rwezvekuvhota.
Chandibatsira zvikuru nekuti chandipawo information yandanga ndisina maererano nezvemaelection, kunyanyanyanya kuti zvii zvinodiwa pakunoregister kuvhota, uyewo kuti zvinofamba sei maererano nemirau inenge ine chekuita nevoter registration, nemabasa ezek, zvichienderana nemaelection. Tine mawadza akawanda achanga achiitwa mabai election. Ndichitoti kuti tichitaurawo nevamwe vedu mavenda kuti dai takakwanisa kuti tiwane mukana wekushandisa application iyi kare, vamwewo vakakwanisa kuregister kuvhota, nekuti takazonzwa kuti hatichakwanise kuti tinge tichikwanisa kuvhota kune vaya vakazoregister mumashure, kana kuri kuti by election iyo yakanga yaitika nguva yekuti wanga usina kuregister kuvhota.
Vachitaura neStudio 7 mugadziri wemobile application iyi vatawanda Victor Mashava vaudza Studio 7 kuti zvichabatsira zvakanyanya kuti vanhu vawane ruzivo rwezvekuvhota, kusanganisira kubatsira vanenge vachida kukwikwidzawo.
Inobatsira vanhu vese kunyanya vatengesi vemunzira vanonzi pachirungu vavenders kuti vawane information yose yavangade kuziva pane zvekuvhota, kubvira pakuti uchitanga kunonyoresa zita rako kuti ukwanise kuvhota panodiwa chii, vanozviwana. Kuti panonzi pakunotariswa bhuku revanovhota kuti zita rako riripo, vanozviwana zvakare. Rinobatsira zvakare nyange pakuvhota kuti zvii zvinodikanwa uye vanovhota sei. Rinovaratidzo zvakare kuti vanenge vachida kukwikwidza maelections vanokwanisa kuwanawo zvinodiwa pakuti vakwanise kukwikwidza.
Vamashava vatiwo mobile application inopa mukana wekuti vanhu vabvunzewo mibvunzo ine chekuita nezvekuvhota vachipindurwa. Vatiwo vacharamba vachivandudza application iyi kuti ienderane nenguva. Vawadzai vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo muna 2023, vanotarisirawo kuti kuvepo kweruzivo rwezvekuvhota kuchabatsirawo kuti vanhu vakawanda vanyorese kuvhota pamwe nekuzonovhota. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Varimi vakawanda vanoti kuwandisa kwemvura iri kunaya munyika yose kuchaderedza gohwo ravo mwaka uno, sezvo vave kuda fotereza yakawanda yavasingakwanisi kutenga nekuda kwekudhura. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kwefetereza yavanenge vaisa, mvura iyi iri kuvatadzisa kurisakurawo. Vanoti kunyange murimi akaisa mishonga yekuuraya sora hushande nekuda kwemvura yawandisa. Mumwe murimi wekumutora shanga vaAntoni Zunzanyika vanoti mvura iri kuvatadzisa kuisa fetereza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka.
Mvura iri kuyeredza iri kusurudza fertilizers nekukasika zvakanyanya. Kuikamba nhasi mumunda unofunga kuti inoshanda, chinosvibira svondo rimwe chete. Rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasvuka fertilizers.
Vazunzanyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura, kuwanda kwesora muminda iro rinodyawo fetereza shoma inenge yaiswa nemurimi.
Sora kuchara rikuri ya zakanyanya mewa kaisa na hedi chayi kiteki yao inoita shoma nukuti ina suku wa futinende msora rachoro baratanga kukura richili ya fertilizer shoma ya wakaisa hiyoyo makuipu wache mendeu anakuiza zakanya
mumwe murimi wefojika kumangula va Innocent Gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fojika yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda
zvaita ita mangezve zvekuti mvura ikawanda so pakazongoenda kazuva chete kana munda mana makageza mvura fojika yese iri kuipa ino ibva panongoenda mvura chete yobva yaipa asi yakanga yatoibva kare yamutoora
sachigaro werimwe sangano revarimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union amai maiwepi jiti vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukukurwa kwevhu muminda amai jiti vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa
mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafertilizer zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhurira varimi
amai jiti vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda
zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichiita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo ndinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawanda
nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo saka refotireza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuamerica ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muCape Town, South Africa, Taurai Mudamburi, anoti akatsikisa chimbo chitsva chinotaura pamusoro pemararamiro ari kuita vanhu munyika iyi. Mudamburi anotyaira matruck uye anozivikanwa nezita rekuti Adala weGonyeti padande mutande. Mudamburi anobva kuzaka kumasvingo uye anoshuvira kuti rwiyo rwake ruchafadza vanhu vazhinji panguva ino yedenda reCovid-19. Ngatidzwei hurukuro yaaita naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7.
Shungu dzokuda kuimba ndakatsitanga mushure mokunge ndasangana nemwe nyaya yakandinakidza pasocial media ndikainyora ndikazopedzikana ndakuimba ine song inonzi Yotiri Vaviri Mugomo. Yakafarirwa nevanhu vakandikomberedza nemunharaunda yandinogara. Ndakazonyora song inonzi Ndaiti based on true story, Jesu anorarama, believe in love, kamwana kamba makapogo shokodo. Ndakafunga kuti ndinyore song inoenderana nekuva ndinogara kuitira kuti vari kumushawo vaonewo magariro atinoitawo kunzwa kuti tinogarawo. Ndakanyora song inonzi Nguwe yandakareleasa in 2021.
Chimbo chenyu chitsva chinonzi chii uyezve makafunga kuti muchinyore zvaita sei?
Ndakafunga zvefuto kuti ndinyore song inosanganisa marudzi kunyanyanya rudzi rwedu rwechitema. Song iyi inoenderana nezvekudhakwa inonzi Sidhakwa. Isong yemapiano yandareleasa musi wa13 January 2022. Ndakanyora song iyi mumarudzi akasiyana-siyana kubatanidza marudzi edu echitema kuti tivake Africa yakanaka yakamangwana. Ine marudzi anoti Chixhosa, Shona, Zulu, Setswana, ine 5 languages neChangana. Ndinovimba song iyi ichanakidza the whole world. Ndinokufarirawo Simavi, ndinofarirawo VOA News inotipakurira news takanaka.
Pane vamwe vaimbi vamungati munofarira here uye vakawanikwa ivo vachibata basa rekuti muzofarirawo zvekuimba izvi?
Ndinofarirawo muimbi anonzi Thomas Mapfumo, Oliver Mutukudzi akatisiya, naZaka Prince Knox. Nevamwe vaimbiwo vakaita sana Alec Macheso, vana Peter Moyo Dewa, vana Obed Moyo vanoimbawo miseve nevamwe vakawanda wandawo vatisingadome nemazita. Ndinoda kukwazisawo mashofe angu wandinoshanda nawo anoti Aroni Aronzo, Mukomba Choto, Mr. Fonzo, Mr. Poshai, Hebeti Chirinda, DJ Jaji, Baba V nevamwe vakawanda wanda.
uyu anga ari muimbi uyu ari mutyairi wemagonyeti taurai mudamburi achitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari muCape Town kuSouth Africa. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC.
Soku izikati senda baku VOA Ndebele.